Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri Gumi Guru 8, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kuyambira hurumende kuti vashandi munyika yose vacharatidzira pamusoro pekusagadziriswa kwezviri kunetsa vana veZimbabwe. Kanzuru dzekwekwe nechegutu dzinopiwa mamiriyoni emadhora kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masiweji. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions riri kuyambira kuti vashandi munyika yose vacharatidzira vachinyunyuta nekwarinoti kushaya hanya kwehurumende yekugadzisa zvinhu zviri kunetsa vana veZimbabwe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti mumwedzi yose yadarika iyi zviri pachena kuti hurumende haisi kuratidza kuti matambudziko ari kusangana nevashandi anogadziriswa sei. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vakawanda vanozviziva kuti mumwedzi yakapfuura takambotaura nyaya yekuti hatisi kuwirirana nehurumende pakuti hurumende haisi kuratidza kuti kakava iri kana kuti matambudziko tiri kusangana nawo sevashandi anopedziswa sei. Taona hurumende ichingoita mitemo kana kuti mapolicies isingabvunzi kuti zvinoaffecta sei vashandi. Taona mitengo yezvinhu ichingokwira zuva nezuva. Masalaries haasi kukwira. Tiri kuona hurumende ichingochinja nyaya dzemari kuti ndedzipi mari dzinofanira kuva dzichishanda isina kumbobvunza kana vashandi kana vemabhizinisi. Hurumende haisi kutaura kana nani nezvese zvavari kuita, asi zvese zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevashandi. Saka nguva yapfuura taiti isisu tiri kutenderera Zimbabwe yese, tiri kusangana nemamembers edu nevamwe vakasiyana-siyana tine urongwa hwokuratidzira. Hatina kubvira tabvisa nyaya iyoyo mumajenda medu. Tiri kungotaura kuti kwasara chete kuti didaidzire kuti tinoregera rini mavasa. Saka urongwa uyu wakagara uripo kuti chatoratidzira. Tambofungidzira kuti maybe hurumende ichanzwa zvichemo zvevanhu yogadzirisa. Tiri kuona kuti tiri kungombunikidzwa, zvinhu zviri kuendera pamberi zvichioma. Mafuta ari kukwira, mafuta ekufambisa ari kukwira zuva nezuva achiita kuti zvinhu zvese zvatinoshandisa zvikwire. Saka kwasara chete ndokuti tidaidzire zuva.
Asika vamoyo, takaona nguva yambotorwa matano nenhengo dzesangano renyu pakaita kudeurwa kweropa, vanhu vachipfurwa migwagwa nezvimwe zvakadaro. Asi zvinhu zvamuri kutyirawo here kuti zvinogona kudzokororwa zvakare?
Kwete, isisu semaziviro edu ndezvekuti makore apfuura haisi zvekutanga kuti vashandi varambe mavasa. Zvakaitika muna January kwange kuri kuita kwehurumende. Vakawanda vakutoziziva kuti ihurumende yakakonzeresa kuti kudeuke ropa. Ihurumende yakafambira vanhu kudzimba. yakarova vanhu vasina zvavakanganisa ihurumende yakasunga vanhu. Saka hazvitibvundusi nenyaya yekuti ZCTU haisi vato rakatanga kuvapo gore rakapera. Ivato rakagara riripo kwemakore nemakore richiratidzira panenge risingapfari nezviri kuitwa nehurumende. Saka hatinei nazvo zvavari kuita vehurumende, tiri kuronga zvete zviri kudiwa nevashandi.
Saka mungatarisira kuti zvingaitwa riini tichiona kuti nguva yareba muchingovimbisa kuti mune urongwa hwamuri kuita?
Tingangodaizira kana mangwana chaiko. Saka mamembers etu tinovataurira kuti chigarai makagadzirira. Tingatadzo kukwira pamusoro pemuti tichitaura nezvazvo maningi tinenge takutoita kuti shiri dzobhururuka ka. Saka tiri kutoronga mamembers etu anozviziva kuti isi nguva yakarevesa, zuva racho risina kusvika.
Pane imwe nzira here yamungaita yekuratidzira nayo isiri yekupinda mumigwagwa?
Isisu hatizopindi pamugwagwa nemagadziriro taita. Tiri kuti isisu tichagara kudzimba tisingaendi kumavasa.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Vana chiremba munyika nezuro vakaramba kutambira kuridziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa. Vakativo vave kuda kubuda musangano rinomirira vashandi vehurumende reHealth Apex Council. Vatori venhau veStudio 7 muBulawayo vanoti vana chiremba kuUnited Bulawayo Hospital nemuPhilo havana kutambira kuridziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa kana vasingadi kuendeswa kudare revashandi reLabour Court. Naizvozvo Labour Court inotarisirwa kunzwa nyaya iyi nhasi masikati kutonga kana kuramwa mabasa kwavana chiremba kwemazuva makumi matatu nematanhatu kuri pamutemo. Bazi rinoona nezvemari rinoti rapa mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe emaRTGS kukanzuru dzekwekwe nechegutu kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masuweji. Mari iyi iri kubuda muhomwe yeIntergovernmental Fiscal Transfers. Kwekwe yapiwa mari inosvika mamiriyoni mashanu nezviuru zvisere, uku chegutu ichipiwa mamiriyoni matatu nezviuru zvipfumbamwe. Makanzuru akawanda ari kutatarika kugadzirisa matambudziko emvura sezvo vagari vakawanda vasiri kubhadhara mitero nekuomerwa neupenyu. Mukuze yanyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzere wameya wechegutu vaMafios Shumba.
Tine mapaipi atinawo ari kumaold location, ekumap nemac nemar nemaz. Old location iyoyo mapaipi acho avora, saka mvura yakudambuka. Madambukiro anoita ndezvekuti inogona kuzosangana nesuwa panenge pakunaya mvura. Therefore takaisa chikumbiro chekuti tiwaniswe mari yekuti tigone kugadzirisa mapaipi iwawo. Saka hondo yatatinayo ndeyekuti tikagona kugadzirisa mapaipi nekuisa mapombi manyuwani tinogona kusolva problemu iyoyo.
Saka manga maisa chikumbiro ichi riini chaizvo?
Tingangoti taane nguva tichingotaura nezvazvo mumacouncil meeting medu tichiisa maresolution ekuti tibatsirwe kune hurumende. Saka tasvika pakunzwika manje kuti problemu iyaya ivo vegovernment vacho zvinhu zvavakaona fizika kuti cheguti yanga isi haina kumira muzi.
Saka hurumende yakatotumira vaongorori kuzoona kuti zvinhu zvakamira sei?
Ichokwadi izvozvo.
Vakauya rina?
Tingati kubva pazvakaitika vave vana minista velocal government vakambouya, but ino nguva yacho ndakanisati ndapinda muofisi. Saka ozopinda muofisi changuva chinhu changa changogara chingotaurwa nezvacho.
Ko, panyaya yemvura yekunwa zvinhu zvakamira sei? Muri kukwanisa here kuchenesa mvura yamuinayo?
Yeah, at the present moment tiri kukwanisa, because tiri kukwanisa. Zvingave tine mamwe machallenge ekutomboshayiwa hedu mushonga apo neapo, but hakusiko kuteta sina kuchenesa mushonga tinogara tine kamwe katinenge kaka yatinotsvaga umwe tine kamwe katete tisinako hatisati tashaya zvokushayisisa.
Kweyo vagari vari kukwanisa here kubhadhara mutero kuti mukwanise kuvawanisa iyo mvura yacho?
Ya, iyo ndo imwe challenge yekuti vagari havasi kubhadhara. Chikonzero chokuti vasabhadhara ndiyo nyaya yekuti sekutaura kwandaita kuti mapaipi emvura afa, saka dzimwe dzimba hadzichasviki mvura. Saka vagari kuti vazowanika vachibhadhara vanenge vachiti tobhadhara chii ini pamba pangu pasingasviki mvura. Saka tirikuona dambudziko iroro richapera nenyaya yezvandataura kuti toda kuripeya mapaipi ese akadambuka kuma old location kwandataura ikoko, and ndiwo kukuru kumapii nemasii nemaar ndo inonzi chegiti yacho.
Mutevedzeri wameya vekuchegutu vamafius Shumba vange vari parunhare muchegutu naBlessing Zulu weStudio 7. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zviri pamutemo muBotswana hwadzikira nechikamu chimwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana tichienzanisa nezvaivapo mumwedzi mina yekupedzisira mugore ra2018. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Gwaro rakaparurwa neStatistics Botswana nemuvhuro rinoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zviri pamutemo muBotswana zvikamu makumi mana nepfumbamwe nezvidimbu zvitanhatu. Vanhu vemuZimbabwe vakapiwa mvumo yekushanda munyika iyi vakadzikira kuzviuru zviviri nemazana masera nemakumi maviri kubva muzviuru zviviri nemazana masera nematanhatu nevaviri vaiva nemvumo mukotoro yekupedzisira mugore rakapera. Kunyange hazvo uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe wadzikira, zvizvarwa izvi ndizvo zvakawandisa kudarika zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinoshanda munyika iyi. Gwaro iri rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vasiri zvizvarwa zveBotswana vane mvumo yekushanda munyika iyi zviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe. Kuderera uku kunotevera mutemo wakadzikwa nehurumende yeBotswana makore matatu apfuura senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vekune dzimwe nyika vanoshanda zviri pamutemo munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzemitemo yemabasa ane vashandi uye vachidzidzisa paGaborone University College Flow vatakudzwa matambo vanoti hurumende yeBotswana iri kumanikidzwa nevagari venyika iyi kuderedza uwandu hwevanobva kune dzimwe nyika.
Ukuona kuti ipressure yethe inonzani political climate futi iri kuita kuti zvinhu zvive zvakamira zvakadaro, because one of zvinhu zviri kucomplaina vanhu vemuBotswana zvigaro zvemuno ndezvekuti zvone hakuna mabasa ese aripo ari kungopiwa chi vanhu vekunze. Saka ndizvo zviri kutoitika izvozvo kuministry yelabor.
Vamatambo vaenderera mberi vachiti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe unogona kuderedzwa nemhaka yekuti vamwe vange vasingawedzere dzidzo yavo.
Chakakosha muno munyika especially kana uri muBotswana is kuti unofanirwa kuzviupdata semunhu. Haufangi kungova what we call academic dinosaur. Kana une degree itauka masters so that you become more nonzani of an asset munyika than kungoti zvoni wakangogarira degree roro raunaro ever since 1990 amenoningi. Saka ndizvo chinhu chakakosha kuti zvoni at least munhu azviupdate.
Chizvarwa chenyika iyi vatsepo Samuel avo vanogona kutaura rurimi rwechishona vanoti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakazvigokera moto muziso nekudzidzisa vagari venyika iyi mabasa emaoko.
Chinhu chekonzero kuti mapemiti epasi ndinyaya yekuti Botswana vakuziva kugadzira vaifundisana namaZimbabwe kuita basa roro rogadzira especially rogadzira maoko here ndevaridzidzisa manje izvozvo zvakurudziva manje kwaza vanoita kuti vatarisa so manje takurudziva dasai mapemiti avo achienda pasi. So
chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatarisai muchade hama vanotiwa kushomeka kwemagwaro ekufambisa munyika yeZimbabwe kunogona kunge kwakonzerawo kuderera kwevari kushanda zviri pamutemo muBotswana.
Bhoza, hazvingaiti kuti uapply permit usina passport. Unogova hazvitomboite hazviti bhoza kuti uapply permit hunge une valid passport.
Mumwe anorarama nemabasa emaoko mudhorobha reFrancistown vadanai Mere vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kunyika dzakaita seNamibia neNigeria uko kwano badanwa mari dzakati wandei.
Vamwe vari kunoenda kune dzimwe nyika. Kunana Namibia, kunana Angola, kunana Nigeria, kunyika dzakawandisa dzavari kuenda. Kumusha hakuna chiriko, kutaura choko. Kutaura choko adi chaicho. Kumusha hakuna chiriko, hakutorina.
Vamatambo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitangise kuvhura makambani muBotswana. Izo zvinoita kuti zvisanyimwe mvume yekushanda nekugara munyika iyi.
Pane maopportunities akawanda for my investors. Saka if zvizvako zveZimbabwe are able to open manonzani their own firms, their own companies, that could actually help in the increment of my permits and accept. Because you are not only taking money out of the country, but uruku employer vanhu vemubi vemuno mucountry. By so doing, uruku solve issue ye unemployment. Saka that way your permits will be favorable.
Kusamira zvakanaka kuzvinhu muZimbabwe ndiko kuri kupa kuti vamwe vanhu vaende kunotsvaga maforo manyoro kune nyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munyusday mune nyaya inoti hurumende iri kutadza kuziva kuti vanhu zana negumi nevana vakafa nguva yehondo ndivanani sezvo vasina michina inotarisa DNA. Mitumbi yevanhu ava yakawanikwa muOdzi Adwell Copper Mine. MuHerald mune nyaya yeReserve Bank of Zimbabwe ichizivisa kuti bhanga iri harisi kuronga zvekutora mari yekunze mumaaccounts evanhu. Daily News, mumiriri weGermany muZimbabwe vaThorsten Hutter vanokurudzira kuti pave nekutaurirana kwakasununguka muZimbabwe uye kuti pave nekutambira pfungwa dzevamwe kunyange dzakasiyana nezvido zvevamwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko mhuri yeZimbabwe, inivo ndine mubvunzo wangu. Ndine Francis Mhlanga, ndiri paPietersburg apa South Africa. Mubvunzo wangu uri kugovernment yeZimbabwe kuti kubva zvavakapa vanhu minda kuti vanopinda minda mawana ivhu, kwecho chinotadzisa kuti iko ichipedza basa rayakatanga kuti vanhu vagare vavake vachiziva kuti ndobhatave rifu rava redu zvechokwadi chii. 20 years now vanhu vari mukati memapurasi, asi havasati vapegebwa, pasati pava nechinoratidza kuti zveshuwa ivhu rava ravanhu. Sei vanhu sei vatungamiriri vachida kushandisa vanhu papolitics kuti ivo vangorla vachishandisa vanhu.
Mangwanani mangwanani vanye vateveri venhemfuro Studio 7 nevateereri. Studio 7 indiri munhu andoya kuteerera zvamumaprogramu eisteri. Panyaya yelive togogaurano amugara mushedza everyday gaurano akaikari pangosvika gaurano vhara tongodzima foni. Hakuna umwe munhu anokwanisa kuuya anotadzwa kuti hatinyatse kuteerera takasununguka. Vataura agaurano ayaka tsvagai munhu wekuzani pefa anogona kutaura. Gaurano anotaura zvinosota zvinogumbura imosi amoita purogiramu ende ada kutofona naye hashadzani navita nengorega kutongofona ndongoita switch off redio yacho. Aiwa akanaudza kwaiwa gaurano andofanira tokudzima redio bhozi munhuyoka anogodira vanhu akavanda kuti vanhu ari kukumbira nezvemunhu iye. Saka kuti teerera studio palive tokupana gaurano ka vashoma vachapedza vasateerera. Maitenyu
nachuma
nachuma mwe ndichuma futi vanhu tu ivava mazviitenyu ndoti wageneral mukanya ndiri ku Pretoria.
Manheru manheru pa Studio 7 a tadzoka futi nhasi unowa kuti chingotenda nenhau dzamunotipa dzakanaka ivo takutaura neao arikutaura neye kuti zvinhu zvichazoda kuti ome zvichazonaka gore rinouya kana mvura yazonaya angasajairira. Anhu anomboryei pesa pa kusvika gore rinoya? Mvura inonaya ichizoibvisa anhu muna ana April. Saka pesa panhu anonge achimborarama ne kuisa kana ya mvura ane dzimwe pfungwa ivi angada kutarisire mvura vachirunge yamwe. Hurumende ngaisajairira. Yazvitadza. zvinorauma kumana zvinorauma kwa ringa ite nyika yekuti mitengo inokwira everyday diesel everyday the next week ichakwira ndoto kune madokta ngaramba akadzvanya ngaza nyengerwe neto matutu zvomana akatopera kupa kudhara akandopowe tumaruti sina nebasa yasana akafa zvishandicho ngaramba akadzvanya ngaramba akatsika matsigira ndatenda hangu chaizvo bye bye.
Magadi zvenyu vana vemhuri yeZimbabwe, ini ndiri kutaurawo ndiri muno muSouth Africa but ndiri kuchema nenhau yavamunangarwa vasingagoni kusunungura nyika. Tiri kurwadziwa nesituation yekuti ivo ndipuresidendi munyika asi zvinhu zvakangooma, hapana kana chimwe chavari kukwanisa kugadzirisa. Zvinofamba sei, ngavabvume kuti chamisa ngaatonge nekuti vari kuratidza kuti vakundikana. Hakuna chinhu chinorwadza sokuti sweet net akatiza kumusha kutoya kunozvitopiswa nokuda kwomunhu mupenyu unenge achirarama ari muZimbabwe imomo nokuda kwokuti iye unenge achiri achiguta. Tarwadziwa vana veZimbabwe, tarwadziwa ngatibatsiranei kuti titaure navamunangarwa, vamunangarwa vati ngavabvume kuzorora.
Yee manhero akanaka mukoma jongwe. Ini ndini Tomasi Mpofu, tiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa kunoku. Zviri kuitwa navamunangagwa izvika. Vamunangagwa vari kurega mutengo uchingokwira. Dai zvavangotaurana navo Nelson Chamisa vagonobatira Zimbabwe pamwe chete. Ndatenda.
Mangwanani akanaka, mangwanani akanaka. Mukoma Jonga namukoma Blessing. Iniwo ndinonzi Peter Tetwa. Ndotaura ndiri South Africa kumurokwenyu. Maonero angu dai vaikwanisa kutaurirana vachamisa navamunangagwa pamwe zvinhu zvingashanduka muZimbabwe. Dai kwasa kutaurirana vasavengana. Chiripo chii chinodikana kuti vataurirane nyika iende mberi. Vana veZimbabwe tione kurarama nekuti umwe naumwe angamira ari side rake hapana chinobuda. Asi chinodikana kuti tichise musoro pamwe chete tione kwatinobva nekwatinoenda. Ndiwo mashoko ndingada kutaura iwawo.
Yelo yelo pa Studio 7 apo mamukasi uyu baba Gaulo ngasataurisa zvaasikazivi kana chiri kunyara ngangonyarara musi kutongotaura zvinhu zvaasina kana nozivo nazvo kana chihore mari iyi mugavhumendi ngangohore mari iyi achingozvishirikira nemhuri yake kutongotadza kutaura zvakanaka. Madhokta vari kubva pakliniki kushanda mumabasa makliniki kubudisa ndivo vanhu taneta ndovana ndovanongoziva mari musi vangava vanhu vashanda muZimbabwe kota ndiye shanda muZimbabwe tiri kota shengo rine nzara zvino reva kuti izvozvo kungouraya nyika mahara musi.
Makadiko vashamari vari paStudio 7 muri kutaurawo naAntoni. Indati toda kubvunza panapa kuti ko uyu munhu anonzi Gaulo kana achitaura kuti hanzi sabotage ndo iri kuitwa nemadoctors pakarwara purezidendi former purezidendi vamugabe vakashayaka kuSingapore. Madoctor aiva pastrike here vachiwenga think vaane over 2 months vari kunze kwenyika vari kurapwa pavakatanga kuenda madoctor anga ari pastrike here waye achitaura zvinhu zvakadaro so.
Manzwa vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango masangano nemakambani ekuChina 20 ichiti ari kuchikora kodzero dzevanhu vechiyuga nevezvitendero vechimuslim. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti hadzifunge kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yeMozambique dzichafamba zvakanaka nekuti kurwisana pakati pemapato kuri kuramba kuchiwedzera. vanotivo varwi vanofurikidza mwero vari kunetsa kumaodza nyemba kweMozambique ukuvo vanofamba vachitsvaga rutsigiro rwemapato avo vachirwiswa izvo zvakonzera kuti veruzhinji vatye sarudzo iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reUnited Nations rinoona nezvavapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi kugadzirisa nyaya yeuwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kutiza misha yavo pasi pose pamusoro pekusagadzikana kana kurwisana munzvimbo dzavo, urombo nezvimwe zvinokonzerwa nemamiriro akaita kunze. United Nations High Commission for Refugees inoti vanhu vanoita mamiriyoni makumi manomwe nerimwe vakamanikidzwa kubva mumisha yavo. Mukuru webazi iri vaFilippo Grandi vazivisa kuti mumwedzi miviri iri kutevera vachashedzera musangano mukuru wepasi pose kana kuti Global Refugee Forum kuti pakurukurwe mhinduro dzekudzikisa huwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kutiza misha yavo.
Chema, ini nda chema, nda chema, nini wakata,
ngati beiba ini ndi baby, tuenda,
yoda kingoma iwewe neni,
ngati nara neza aja muna iba, munga teni, tuenda siku ngori tuchete, hajifunge kune chingati nete, tega tega.
You and me, Chete. A panting at the net, eh?
You know, one's a person is a man or two, one of them in money. Nemutauro, Kobago, Haman, Shamani. But the day to Takafari, one got it. Got the farmer said to teach them, but in Baramari.
In a deep and dark, I see one in order. You don't want good in no pile. Baby, a panting no shorter. And the Boko see an endata.
So no doubt. Munya mufaro huna tunjiva
Gati wonga mbero reru dora rira Gati ite shotai bavarira
Pamo yo wakandi batai papo Nijaku batai papo
Hana zikuro verana Chichai chapo
Batai papo Nijaku batai papo
Hakunanga nida pangato
Tisa unoda Ini njoita chero Hasi usa zonjkisa mchero Bibi kapandiri chingwe ita wani mufero
Baby jaunga Chero, andi pokuchisa mchero, andi kusi endi ninde kagero.
Katira la meza ata muna iwa, muka edi, tuenda seti mwani tujete, andi funge kune chingati nete, tega tega.
Andi pokuchisa
mchero. Inki di muka deni, sezongo wa edi ya pera, regati mpo tarisa fanga zuri munau. Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kuyambira hurumende kuti vashandi munyika yose vacharatidzira pamusoro pekusagadziriswa kwezviri kunetsa vana veZimbabwe. Kanzuru dzekwekwe nechegutu dzinopiwa mamiriyoni emadhora kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masoweji. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda ba.